Apex Country yatora nyembe yekutengesa kodzero dzevashandi, yatora nyembe yekumisira vashandi pasi. Hapana chisiri kuzikanwa kuti upenyu hwemushandi hwaruparuma nanzombe, panyaya yekuti hurumende chaiyo yakatowedzera mitengo yezvinhu zvainoprovhaidha ne5% kuti ipe vashandi vayo 76%. Kutsinya kwemhando yepamusorosoro ende kutambirwa kwazvaitwa neApex Council kuratidza kuti vanhu vasina hanya neupenyu hwevashandi, vanhu vasina hanya nezvido zvevashandi, asi vanhu vari kungozviitira zvido zvemwoyo wavo vachinyevedzera kumirira vashandi. Isu tinoramba tichiti hurumende ngaibhadhare vashandi vayo mari yavaisi vabhadhara vachishandisa interbank rate. Hapana chitsvapa mapuraizisi ari kukegwa achishandisa interbank rate. Zvese zvatiri kutenga mapuraizi ari kukwidzwa zvichitadzwa nerate fio iri kukwira. Tisiri kungoti mari yataisitambira kana mhuri aitambira 500 ngaikonvetwe neinterbank rate yobhadharwa yakadaro. Saka tinonzwa kunyunyuta nekutsutsumwa kwakanyanya kana tichiona vanhu vanonyedzera ngavari kumirira vashandi vachigamuchira zvinhu zvakadaro.
Asi kana masaraure, imi sangano renyu rakasarudza kubuda muApex Council zvichireva kuti makaramba kuve pasi pehumiriri hweApex Council.
Nyaya iripo ndeyekuti Apex Council ishamwari yehurumende. Chatinorambira ndechekuti Apex Council haisi pamutemo, tichitarisira zvinotarisirwa nebumbiro remutemo muSection 65 iyo mitemo inotarisa zvevashandi. Haisi haichisiri pamutemo, chinhu chakagadzira Apex Council hachichaenderani neconstitution iripo. Zvinoreva kuti Apex Council iri illegal. Tinoramba tichivashoropodza, tichiramba tichiisa puresha yekuti hurumende ngaichigadzirise mutemo nenhaurirano dzepakati pevashandi vayo nevashandi ndiwe kuti dzinge zvichienderana necollective bargaining zvakapiwa mubumbiro redu remutemo muSection 65 zvisingaenderane nechisungo chakaitwa muna 1997 neSpecial Instrument 141 zvisingachienderane nezvavako mazuva ano.
Saka zviri kureva here kuti mucharamba kutambira zvikamu zvaitwa patafura izvi nehurumende?
Zvavai kuita zvose izvo zvingangopinde muombodo dzevanhu vakazvitora, asi kuenda mberi kwatiri kuita muchaona tichiramba tichiratidzira, ticharamba tichipopota, ticharamba tichivava kusvikira mari inotenga yapiwa mushandi kuti tiraramewo sevanhu. Tinongoriwo vanhu saivo vari muhurumende vari kuzviziva zvakanaka, vachitengera mazimota anoita saanosimba, vachizaira zvindege kuti vangofamba chinhano chidoko. Isi tinongoti tinoda kuti mhuri dzedu dzisafe nenzara. Saka zvinoita kuti tirambe tine simba rekuru kuita kuti vana vedu vasafe nenzara, vana vedu vasatadze kuenda kuchikoro, hama dzedu dzisatadze kurapwa muzvipatara.